Manerata na Kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechipiri, kubvumbi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti kudzokera kumusha kuri nani sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti kusafambiswa basa zvakanaka kwakaitwa nevaimbotungamirira commission iyi ndiko kuri kupa kuti mabhuku ayo ezvekufambiswa kwemari asamire zvakanaka. Asi vamwe vanorwisa uori vanoti zviri kutaurwa nezak ndezvemugodzi Matsuro. Mumwe murume anonzi apfura vanhu vasere muNew York uye ave kutsvagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kuSouth Africa, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti kudzokera kumusha kuri nani panguva ino. Izvi zvinotevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa chemuZimbabwe vaElvis Nyati muJohannesburg nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvibude munyika iyi zvichipomerwa mhosva dzekuba nekutora mabasa. Mumwe avo vari kuda kudzokera kumusha ndivati Chachkei Mutande vari kuita mabasa emaoko muWestern Cape umo vakatemwa netsvimbo nemabhemba nevagari vemunzvimbo iyi vachipomerwa mhosva yekutora mabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Ndakamuka kuri musi wa25 kundava ndarara kwabhuti. Kwandaigara ndandatobvako bhosi vanga vatosvika kudzimba dzaigara vanhu. Ndaisingashandi kana kuita zvemapishitopo. Ndaitogarawo zvemukuku. Saka vakasvika vakatora zvinhu zvese mumba ngasaramba maempty. Saka inda asingambozivo kuti vatora. Pandakati ndichipamaiga kunotora mapambo emwana, pane mwana musikana wangu anga abetserwa musi wa15 March. Nyaya yacho yakaitika musi wa25 March iyoyo. Then mudzimai wangu anga asingakwanisi kana kuita chaanokwanisa, anga akaitwa operation. Ndakati ndiri pakufamba ndikaona vanhu vakaungana kumberi vakawanda vaitosvika kana ku90. Tobva 3 vangu tobva muvanhu imomo vakawanda kudaro vachifunga kundivinga.
Tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei musi uyu.
Pakutiza kwainaya pasi paitedza pandatsika ndikatoona ndikafunika ruoko papo pandakadonha. Ndikabva ndafunga kuti kumuka nditize futi zvakare ndikamuka ndikazama kubata ruoko rwakafunika. Ndikabva ndapamwa futi kutonha pasi apa ndaidonha pedo nekarwizi kanogama mvura yesvine yanogarava nguruve. Pavasvika ipapapa vakatanga kutonditema ivo matemero avaita vaitondisiva vaitofunga kuti ndandafaende koshona mandatofa nandingazivikana kufema kana kuita sei ndandaka kana kudanidzira kana kuchema chakandasingakoni. Mapurisa ndovakazouya akatonditorawo ndichienda kuchipatara chiri Friday. Anongonomira vachipatara chiri koko kwatiri chipatara nangosva ndichitongonopfuura nichiuya kuCape Town chipatara chikuru kunoku iri Friday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ndakangonyarara. Sunday vaitofunga kuti ndatofa. Ungava vakandiudza vaifunga kuti angautofunga kunoisa muchari ndopaangautofunga kuisa panangokaruka ndangomusa mumaziso angu ndopa vakatanga kufunga kundisona. Nenguva refu ndiri muchipatara sisi ndisingagoni kana kushama mumuromo.
Pari zvino shuviro yenyu ndeyei?
pokanji nama tuyikuti nikata usenda pura wakana tukangu wana ozma kizjopu wensu zoo nikasangangza umari wu ndinde ni amuri ya mkumbu mshasisi nipunu zurora bozi parishu na hapa kushanda chako chako kuwala sangaiti kukwara mkata chako chako nukazika na kushanda chako
chizwaru wache Zimbabwe vaticha chkei mutande vari parunare ku Western Cape South Africa na mavela sumchanganya uye West Studio 7. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti kusafambiswa zvakanaka kwebasa kwakamboitwa nevatungamiri vecommission ikare ndiko kopa kuti mabhuku ayo asamire zvakanaka. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti auditor general rinoti ZAC iri pamapazi nemakomisheni ehurumende asina kuipa magwaro akakwana ekuti yakafambisa sei mari dzayakapiwa nehurumende. Muguzeya nyaya iyi Tabata mutauriri weZAC vaJohn Makamure.
Zvakataurwa na Auditor General zvinhu zvakaitika between 2012 and 2017. Ino commission yakapinda muhofisi muna July 2019. Saka zvinhu zvakaitika commission ino isati yava muhofisi.
Saka chii chamakaita imi mapinda muhofisi?
Patakapinda muhofisi takaona kuti mafinances ecommission anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndokubva tati regai tiuye nezvinangwa zvekuti tigadzirise. Ubva tatora matano akati one day kuti tigadzirise zvakanga zvakanganiswa nemacommissions anga aripo. Saka takatarisa finance department yedu tikati ngati itei kuti tive nevanhu maofficers ane unyanzvi, maofficers akatrenwa, maofficers anokwanisa kuita basa remafinances. Saka takakwanisa kurekruta maofficers atofunga kuti vane unyanzvi pabasa iroro. Tadaro takaita matraining programs akawanda
angareya
kuti maofficers edu maskills avo ave apa musoro soro. Tadaro takaramba tichitaurawo nana auditor general kuti tinyatso vatichinzwisisa kuti zvavanga vachisangana nazvo zvazvakamira sei. Ndosaka paya takazosaina memorandum of understanding na auditor general zvinotibatsirawo isu seZAC kutiwo tinenge tichishanda tese pakugadzirisa mafinances ecommission. Saka kutaura kwandiri kuita kunoku mabooks ecommission mafinances ecommission ndingati agadziriswa. Panguva ino commission ino iri muhofisi kubva muna 2019. Ndinoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti kubva kuna 2020 kuno auditor general haasi kuzopaya tinoti adverse report kuZAC.
Sei muri kupa chivimbiso ichi?
Mafinances edu tagadzirisa zvaitika kudhara zviyazvi zvatakatura matanho kugadzirisa. Saka ZAC yaimwe yamaorganizations ine zvirongwa zvayo zvamafinances zvatwasanuka. Nokuti seZAC tinofanira kunge tichipa muenzaniso sevanhu vanorwisa uore. Tipe muenzaniso wokuti isusu mari dzepublic, mari dzehurumende tinodzisevenzesa zvakanaka uye kuti masystems edu ndiwo anotarisirwa kuma public entities. Saka takatora matano yese iwayo okugadzira mafinance and procedures manuals edu, tikagadzira masystems edu yese in place, mafinances edu ava in order. Saka commission ino yakashanda nesimba kutarisa zvanga zvaitwa hatisati tauya muhofisi tobva tazvigadzirisa. Saka tichienderera mberi hatisisina dambudziko iroro paZAC.
Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaAlois Chaumba vesangano rinorwisa nyaya dzeuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Nyaya yamataura iyi inorwadza uyezve inoodza mwoyo nekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kunge iriyo boka rinopa muenzaniso kuti basa rinofanisa sei nemazvo zvino kana riri iro raakutadza kuita basa simba rekuedza kunoongorora mamwe mapati ehurumende rinomba rashaya simba.
Zvinoti ratidzei tichitarisa iwo makomishini anoumbwa nehurumende aya vachaumba?
Sekuona kwandiriita hangu inini kuti machapter 12 institutions mazhinji acho haasi kukwanisa kuita basa raakanzi aite, nekuti zvinotangira pakudumwa kwevanhu vanopinda macommissions iwayo. Mazhinji acho vanhu vacho vakapinda papapa they are political appointees, saka vanenge vakatsigirwa nezvinge vakwadoma kuti vashande imomo. Saka idambudziko guru ratinaro kuti organizations atinofunzira kuti ndiwo anenge achimirira vanhu tinotoona ariwo pamberi pekunge vachitobira vanhu. Saka Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatadza basa, dai vari vamwana vane chimiro vese zvavo vatosiya basa, nekuti hapana muenzaso waari kupa kune nyika.
Asi sei tisingaonewo vanonzi naAuditor General vakanganisa basa vachisungwa?
Vanhu ava vamwe chete vanodya vese. Mari dzinenge dzichishayikwa idzodzi dzikwadziungwa dzinoshandiswawo nevanenge vavapa basa iroro pakukambana kwavo. Uyezve kazhinji kazhinji kuona kwatinoita netsvakurudzo dzatakaita, kana usina kumbobawa kana kumbonokora muhomwe yehurumende, kazhinji kazhinji basa uriwane. Saka unofanira kunge uchitonokorawo kuti ujoinewo chikwata chinonokora. Saka havakwanisi kuti vasungisane, nekuti ngoma yacho vanenge vachiziva, vanotamba vese. Ava vanenge vachishandiswa vari pamberi kuti vakwanise kuona mukana wekunokora muhomwe yehurumende vachizonopowa vanenge vavaisa pamabasa iwayo.
Sei muchidaro? Nekuti kanyangwe mutungamiri wenyika anogara achitaura kuti chinangwa chake chikuru ndechekurwisa uori.
Hurumende haina mbogara yamboita hayo chidokwa dokwa chekuda kurwisa uori. Zvinokanganisa kubudirira kwawo kune zvemweya yatongerwa wenyika. Dai hurumende yakanga ine chidokwa dokwa chekurwisa uori, zvamatara zvacho kuti vanhu havanofanira kunge vachisungwa vachienda kumajeri. Iye zvake pachayo wakatarira paripoti yavo yegore rapfuura iroriri, mari yavakashandisa vachiita basa ravo nevanhu vakasungwa vakaniswa kumatarezi mhosva hazvienderani. Zvichireva kuti izvo kuzaki kubasawo kwavanongoendawo zvavo, asi hapana political will yekurwisa uori. Hakuna chidokwa dokwa chinobva kuhurumende, vanongosimbira pakutaura chete asi pakuita hapana, izero zero. Saka tichiri kure nekurwisa uori munyika munomu.
VaAloys Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare muHarare. Chete anonzi akuwara zvakaipisisa, apo vanhu gumi nevatatu vanzi vakuwarawo vasere vavo vachiita zvekupfurwa nepfuti kuBrooklyn, New York muchitima. Mapurisa anonzi achangawo kutsvaga murume ari kufungidzirwa kuti ndiye apfura vanhu ava. Mukuzeya nyaya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta iri vachakangwenya.
Tivana veZimbabwe tiri kutsvaga nokuti timeke sure kuti hapana kukuvadzwa kana kuti hapana kukanganiswa uye hapana munhu ari kunida. Inini ndoshanda ndiri mufundisi weSalvation Army iri muNew York macho. Saka taita kuda kutoziva kuti chii, pane ari kunida help here, pane aafektwa here, tobatana tobatsirana. So asi pari zvino hapana chachatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected, but vatoziva vari kuBrooklyn they are safe right now.
Tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imo muNew York, kwakamira sei?
Area yacho iyoyo yekuBrooklyn ne train dzinoenda ikoko JWNG dzatovharwa, hadzichafamba because vari kutsvaga munhu iye iyoyo aita nyaya idzodzi. Saka vari kutsvaga, vari kutasa makameras ese nekubhoza anga vapfeka uniform. Saka vari kutsvaga, mushure vanomubata.
Imi semafundisi panguva ino, zvii zvamuri kuita? Muri kuwanikwa muchinamata here? Munee muchiita sei? Tinoona kuti guta reNew York rakambosangana ne9/11.
Inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo, nekuziva kuti Mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye Mwari ndiwo vachiri mucontrol. Kuti vanhu vasatya bhoze vakapedzisana vatya, vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo. So isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba, nokuti muvengi ane simbawo zvekare. Isu tofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu veMuNew York. Doba sare diyo. Ipa ba tenitu sangana pane group edu ya WhatsApp group run Zim Family USA levana ve Zimbabwe ve sevaru mu US. Vatuno inkari jatu vabata ne ipa ba achite zima video jodin a atu batrana neguya mrana nesun jinem soro jega jega. Pa Zim Family USA WhatsApp. Doba chesa ma update ese akvichika ezun zugitika uye vanuda inida help ma hotline chuma reta ipa.
Chizaru wa Zimbabwe, chirimu New York, muno mu America, vachaka ngwenya, vachitaura bari parunare ku New York kwa kare, na Mavelas Mchanganya uye we Studio 7. Muzvinafundo edimwenje sachigarwe Board reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mumashoko kuvatori venhau nhasi vazivisa kuti vadzidzi kutanga mangwana vanokwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo zeO level. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vabhani Manokore vanova mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro.
Tirikundwa kufara kuti bvunzo dzedu dzeolevhu dzabuda. Apo maringe tichasa kuti kubva gore rakapera takanga tine zvimhinga mpinyi kunyanya kukanganiswa kanganiswa kwedzi kwedzi dzevana nekuda kwemalockdowns nenhau dzeCovid-19. Saka tinofara kuti marizao dzabuda time iripo abudawo paholiday yenenge yefirst term.
Sei zvanga zvakakosha kuti akurumidze kubuda?
Tangatidisa chose. Kuti dai marizauti ayanga abuda earlier kuti vana veform 5 vatange first term, but sezvisinei hazvo zvinopa vabereki nguva yegadziriro vagadzirire vana vavo vari kuenda kuma A-level votanga zvakanaka kunyanya vari kuenda kumaform 5 avo.
Munotambirawo sei zviri kutaurwa neZIMSEC zvekuti uwandu hwevana vakanyora vakabudirira hwakati kwirei zvichienzaniswa negore ra2020?
Takawana mazvimhinga mpinyi zvakati wandei gore rapera maringe nenhau dzeCovid-19 tichivhara zvikoro zvisingavhurwe kwenguva yakati rebei. Asi ndinotenda kuti maticha edu akashanda zvine simba under the circumstances kuti marizauti edu aimprove asvike palevhu yaakasvika. Pamwe nemahedz nemaSDCs vakashanda zvine simba zvaitarisirwa nehurumende kuti tichiona kuti danho rakatorwa rekuisa new curriculum rinenge riri kuti fambei hongu apo nepapapaine zvinhinga mpini nenhau dzemakala dzaitawo. Asi tinopa kutenda zvikuru kuti maticha edu akashanda nesimba kuti marizauti akwire nepesendeji yaakakwira nayo iyo.
Vabhani Manokore mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro vanga vari parunare muHarare. Hazvina kumira zvakanaka muUkraine umo mauto eRussia akawanda anonzi ananga kudunhu reDonbas. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti hapana kudududza pahondo iyi uye nhasi vanga vachisangana nemutungamiri weBelarus vaAlexander Lukashenko. VaPutin vati nhaurirano pakati penyika yavo neUkraine dzatadza kubudirira. Ukraine inoti vanhu vanodarika zviuru zvina vabviswa kunzvimbo dzine hondo. Mukuzeya nyaya iyi Mavelas Mchanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano.
Zvino handisi kuona batichienderera mberi nekuti kufunga kwangu ndekwekuti Russia yaifungidzira kuti inokwanisa kungotora nyika yeUkraine nyore nyore. Izvozvo hazvina kuita sekumaonera kwanga vachiita apa nezvataakuzoona zvaakuitwa neRussia kuti waakudoma munhu anozivikanwa neutsinhi kuti atungamire hondo yemuUkraine. Zvaakureva kuti zvawanga vachifunga apa weRussia handizvoba zvazobuda ipapo muUkraine. Saka tiri kuona kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi, hondo iri kuramba ichingokura zvishoma nezvishoma. Zvenhaurirano zviya handionekwa kuti zviri kushanda parizvino nekuti Russia yaida kurangidzawo masimba ayo kuti ine zvombo zvakawanda uye ine simba. Apa Ukraine iri kurangidzawo kuti iyo inyika inoshanda nesimba, inyika yakazvimirira, inyika ine chido chekudzivirira kuzvitonga kwayo kuzere yakubatsirwa une dzimwe nyika dzekunze. Saka ndiri kuona hondo ichiramba ichingoenderera mberi kwengo yakakuya zvichikonzera kudeuka kweropa rakawanda munyika yeUkraine.
Tinovara Zelensky mutungamiriri weUkraine vari kuwanikwa vachikumbira zvimwe zvombo kubva kupasi rose uye zvenyanya kuAmerica uye zvekuko Russia ichisimbaradza mauto ayo. Munoona izvi zvichizomira sei?
Izvi zvinokatyamadza uye zvinotyisa. Tiri kuona kuti zviri kuitwa neRussia izvi zviri kupa kuti zvichakonzera hondo yepasi rose uye inenge ichitora nguva yakakura. Nekuti hatisi kuona ba zvawakambotaura iwo waPutin wekuRussia wachiti waruda kuita ceasefire zvasiyiwa pasi zvese zviya, waakusimbaradza zvehondo kuti varamba vachiparadza vanhu vachiuraya vanhu vasina bamhosva. Saka zvaakunetsawo izvozvo nekuti pasi rese rinenge richiona zviri kuitika izvi. Nyika yeAmerica yobva yatumirawo yobatsira nezvombo nezvimwe izvo. Saka zvinoreva kuti zvishoma nezvishoma pasi rose rinenge raakuti raakuita hondo wasina kuziva kuti yatanga sei, basi ndokutanga kwazviri kuita. Zvinopa kuti zvinotyisa nekuti zvinoreva kuti inoita hondo yepasi rose. Pane zvino America iri kuwapa uye nedzimwe nyikawo dzakatenderedza zvinodyidzana neAmerica dziri kubatsira kupa zvombo zvinoshandiswa zvehondo kuti nyika yeUkraine irwisane neRussia. Saka zvaakureva kuti America neRussia dzaakurwisana nekuti vane zvombo zvavo zviri kushanda. Zvombo zviri kushanda muUkraine ndezvemuAmerica nezvimwe zvinobva kuBritain. Saka tiri kuona kuti nekuzofamba kwenguva zvichareva kuti America iri kutopinda muhondo yacho.
Muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari parunare kuKansas naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zviri mudunhu reShanghai muChina kuti zvibudemo kana zvichiita mabasa asina kukosha, sezvo dunhu iri riri kutatarika kudzikamisa chirwere cheCOVID-19 chinonzi chiri kupararira zvinotyisa zvopa kuti vanhu vambomiswa kuenda kumabasa kana kunoungana pachiitwa inonzi lockdown. Kubva kutanga kwemwedzi uno, zvizvarwa zvedunhu iri zvanga zvichikurudzirwa kuti zvigare mudzimba. Vanhu 25 vafa muPhilippines zvichitevera mafashamu emvura uye dutu mpengo remhepo zvapawo kuti ivhu nematombo zvikoromoke kubva mumakomo zvichiuraya vanhu. Dutu mpengo iri riri kunzi Tropical Storm Maggie uye rarova dhorobha reBay Bay mudunhu reLeyte. Zviuru nezviuru zvevanhu zvamanikidzwa kutiza misha nekuda kwemafashamu aya. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari kuchema-chema nekukwira kwoita zvinhu zvakaita sehupfu, chingwa nezvimwe zvakawanda uko mihoro yevashandi isiri kuwedzerwa. Hurumende inoti kukwira kwezvinhu kuri kukonzerwawo nehondo iri kuUkraine zvopa kuti zvinhu zvakaita segorosi nemafuta ekufambisa dzimotokari zviwedzerwe mutengo sezvo zvichitengwawo kuUkraine neRussia. Asi gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo vari kuedza kudzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMoyo.
Ichokwati kuti mitengo yezvinhu kusanganisira chibake nekorosi yakakwira, asi haisi kwekutanga kuona mitengo yezvinhu ichingokwira. Taona mitengo zvayo ichingokwira zuva nezuva nenyaya yeexchange rate iripo muno muZimbabwe. Imari tiri kushandisa ndiyo iri kukonzera kuti mitengo yezvinhu isamire panzvimbo imwe chete. Zvinhu izvi zviri kukwira asi mihoro yevashandi haisi kukwira. kukwira kwazoita Chibage chiri chinhu chinodyiwa nevakawanda tinozviziva kuti Chibage ndicho chinobudisa tinoti staple food inodyiwa nevanhu vakawanda munyika munomu zvinenge zvakutoreva kuti vashandi vakawanda nemari zvishoma zvavanowana vachatobudisa imwe mari zvekare kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo pane zvakawanda zvinogona kuitika kuti zvichienda pamberi nenyaya yekuti vanhu vachatorara vasina kudya nevaya vanorwara vanofanira kuva vachiwana chikafu vasati vamwa mishonga vachakuvadzwa nemishonga nenyaya yekuti vanenge vachitora mishonga vasina kudya nenyaya yekuti chikafu chacho chinenge chisipo
Ko hurumende hainawo here zvamunofunga kuti inokwanisa kuita kuti ibatsiridze kuti mitengo isakwira zvakadaro
Ma austerity measures aripo ari kutedzerwa nehurumende haabvumidze masubsidies haabvumidze kuti hurumende ipindire kumarket kana pane zvinhu zvakafanana neizvozvo kana tingati panyaya dzemitengo saka hapana zvichavatsira iyo zvino vanhu vanongosangana nemutengo vanongosangana nenhamo asi hurumende haisi kupindira ndiyo policy kairipo patinenge tichiti tiri kuedza kukata maexpenses ehurumende zvinoreva kuti hurumende hapana painopinda kuti ikwanise kuita heji kana kuti kuvatsira vaya vanoshaya neruvatsiro nekuti mutengo ikwanise kugara iri pasi hurumende ichivatsira nokupa mari havana mari yacho even vanayo asi polisi inenge iripo ndeyekuti hurumende inoda kusevha mari saka haigoni kupindira panyaya dzemutengo
kuzvirongwa zvatinombonzwa zvichitaurwa zvinonzi zvinobatsira vanhu kurima Chibage nezvimwe zvakadaro daro vanhu havana Chibage here negorosi mumatura umu kuti vabatsirike
zvirongwa zvehurumende hazviwaniki nevanhu vese muZimbabwe sistimu iripo ndeyekuti zvinodhipenda kuti uri panzvimbo ipi uri kutamba nani saka pane zvirongwa zvimwe zvinoitwa zvatinoverenga kumapepa zvatinonzwa kumaredhiyo ndipo pazvinogumira ipapo tingaenda kuvanhu hatizvioni zvirongwa izvozvo asi gore rino hatina kuwana mvura yakati wandei kana kuti yakakwana zvinoreva kuti zvirimwa zvakati wandei zvichati dhurei
munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naIvan Zvininga weStudio 7 munhau dzemitambo chizvarwa cheZimbabwe chakanga chichirairidza chikwata cheSupersport kuSouth Africa Kaitano Tembo chadzingwa basa zvichitevera kutatarika zvakanyanya kwange koita chikwata ichi mumashoko kuvatori venhau chikwata ichi chinoti chakashanda naTembo kwemakore 23 semutambi uye murairidzi uye chatiwo vatenderana nezvekusiya basa kwake mune zvakanaka pane runyere kuperwe kuti basa iri richapiwa Ben McCarthy Chirongwa chevechidiki cheThe Connection naHPM Nasi, Mike Hove weStudio 7, ari kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nezvechirongwa chiri kunzi Operation Tudula chekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuchirira Studio 7, tibate na 7 PM pamasaisaya noti 909 AM 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwana nhau dze isindebele.
So we see